manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoviga magamba maviri ezano PF amai Ellen Gwaradzimba navamoton Maleanga pairos eka.
Situation yatakatasana nayo yakaipa zvikuru nokuda kwedenda reCOVID-19. Tinobvumirana nazvo kuti harisi denda ratingangotarisira kuti hurumende yoga ingarigadzira.
Vemachechi vokurudzira munhu wese kuti atore matanho ekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 icho chiri kutora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau ari muJerry Hopewell Chin'ono omirira mutongo pachikumbiro chake chasvitswa mudare nhasi chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo mbiri dzezano PF vaMotan Maleanga naDr. Ellen Gwaradzimba avakafa nemusi wechishanu chapfuura varadzikwa semagamba paNational Heroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira veruzhinji kuchinja maitiro avo pakurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chakatora upenyu hwevaviri ava. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaMaleanga avo vanga vari nhengo yezano PF Central Committee vakashaya musi wa15 ndira kuparire nyatwa mushure mekurwara kwenguva diki, uye Dr. Gwaradzimba avo vange vari gurukota reManicaland vakashaya musi mumwe chetewo pane chimwe chipatara muHarare mushure mekubatwa neCOVID-19. VaMnangagwa vati utachiwana hweCOVID-19 huriko mazuva ano huri kupararira zvakanyanya, uye zvakakosha kuti vanhu vachinje maitiro avo mukutevedza zvese zvinosungirwa kuitwa nepasi rezveutano neWorld Health Organization mukudzivirira kupararira kweCOVID-19.
The present COVID-19 variant is stronger and has spread much faster.
Utachiwana huriko hune ukasha uye hunopararira nekukasika, zvokuti tinofanirwa kungwarira pamwe nekuona kuti tazvidzivirira.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasina mabasa akakosha vanoita vagare kudzimba, vachiti Zimbabwe ichakunda denda reCOVID-19 kana vanhu vakazvidzivirira kubva kuCOVID-19.
It is also of paramount importance that we all follow the health and security protocols.
Zvakakosha kuti titevedzere zvese zvatinozvitiite kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. Ndinokumbira mese kuti murambe muchishandisa masanitizer, kupfeka maface mask zvakanaka, pamwe nekuita social distancing.
Denda reCOVID-19 rauraya makurukota matatu ehurumende, kusanganisira vaParents Shiri vakafa gore rapera, uye gurukota rezvekuryidzana nedzimwe nyika vaasifusiso moyo avo vakashaya nezuro. Hurumende haisati yazivisa nezveurongwa hwekuti vamoyo vacharadzikwa rini. Vakafa nobata chigaro chemutauri weMTCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana vaMnangagwa kuti vanhu vagare mudzimba pamwe nekushandisa nzira dzese dzekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19.
Asiwo tiri kukumbira hurumende kuti panguva ino iye inge ichitarisa pese pese ichigona kuti mafacitness ayo agone kubata vanhu vanorwara kuti vabetsere, nekuti chirwere ichi chinoda kuti munhu abetsere nemaoxygen tanks nechichichi zvisingagonekwe nevakawanda vanogara muno muZimbabwe.
Munyurano rezveutano MDC Alliance uye vaive kurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati wechokwadi kuti utachiona weCOVID-19 wave kupararira zvakanyanya. Dr. Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende iite ongororo yekuona kuti utachiona huripo mazuva ano hune ukasha kudarika hwaivepo here. Kunyange hazvo, mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 ichiti munhu anenge ashaya nedenda anofanira kuvigwa nekukasika. Izvi hazvisi kuitika kuvakuru vakuru muhurumende nevezvematongerwo enyika. Dr. Madzorera vati panofanira kugadziriswa kuitira kuti mutemo ubate vanhu zvakafanana.
Ipapo ndopavanosanganisa kuru nekuti isi toita zvatinoona vachiita. Mangwana vakazoda kutimanikidza kuti tichengete munhu wedu, zuva rashaika kana mangwana acho tinorambawo kuti kuonyi makatora 6 days one. Mutemo ngaungoaplaya zvakafanana kuvanhu vese. Ukasaaplaya zvinoreva kuti mutemo uyu hauna basa, vari kutinyepera. Hapana kuparira kunoita chirwere kana vanhu vachichengeta bhodhi ichigarayo mumba nezvimwe zvakadero. Saka ngavachenjere ipapo, vachinje maitiro.
Vaamali Yanga naDr. Baradzimba, magamba echitatu kuvigwa zuva rimwe chete paHeroes Acre, zvichitenda kuvigwa Papa George Rutanire naamai Maud Muzenda muna 2017 uye amai Vivian Mwashita naamai Victoria Chitepo muna 2016. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Vanhu makumi mashanu nevana vakafane zuro nechirwere cheCOVID-19 iro rakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere ichi pamazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 887. Vanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevatatu kana kuti 733 vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika yose. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mana nevasere kana kuti 29,408. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 19,253, zvichitevera kupora kwevanhu chiuru nezana nemakumi mana nevatatu kana kuti 1,143. Vanhu vachiri kurwara vasvika zviuru zvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 9,276. Apo uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi huri kuramba uchikwira. Vemakereke vanoti vari kushanda zvakasimba vachirwisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekuwanisa zvipatara zvemachechi, zvikwanisiro, mvura pamwe nekupa dzidziso kune veruzhinji pamusoro pedenda iri. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti nyaya yakatarisana nenyika yedenda reCOVID-19 haichisiri nyaya ingangonzi ingasirwa kumaoko ehurumende chete, asi kuti yave nguva yekuti munhu wese pamwe nemasangano akasiyana-siyana vava nechavangaisa mukubatsiridza kuti zvinhu zvireruke. Panyaya yevamwe vemakereke vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti vaccine. Dr. Mutata vanoti vemakereke ava havafanirwe kutsvaga mbiri nekushambadza mashoko asina chokwadi mukati, asi kuti vanofanira kunge vachitokurudzira kuti pange pachiwanikwa nzira dzekuti nhomba iyi inge ichibatsira. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Uku vajongo vakandemiri situation yatakatasana nayo yakaipa zvikuru nokuda kwedenda reCOVID-19. Tinobvumirana nazvo kuti harisi denda ratingangotarisira kuti hurumende yoga ingarigadzira.
Imiwo semakereke, ndezvipi zvamuri kuitawo mukubatsira munyaya iyoyi?
Isu tine majana atafunga kutora atava nenguva tichimanya nawo. Yekutanga ndeyekuti tiri kumanya nepfungwa dzekuti vanhu vange vane ruzivo rwakakwana pamusoro pedenda, nekuti pane information dzenhema dziri kumanya mukati menyika. Chechipiri ndechekuti takatangawo chikamu chekuti tipe vanhu zvekudya. Chechitatu inyaya yekuti tirambe tichibatsirana nezvipatara zvedu. Tiri kuzvipatara, tine zvipatara zvemachurches zvinova ndo zvakawanda kumamisha. tangati patsiri zana nezvipatara izvozvo kuti zvinge zviri COVID ready saka tangati kudzira mberi zvipfekwa zvevanorapa kuti vagone kuzvidzivirira uyezve nekugadzirisawo kune zvimwe zvipatara kwanga kune mvura dzisingashandi zvakanaka tangatibatsira kuti tivakidzire kuti mvura dzireko nenyaya yekuti COVID inoda kuti vanhu vageze maoko inoda kuti nzvimbo dzinge dzakashambidzika
tichitarisawo panyaya yenhomba Reverend Dr. Mutata munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirirawo here kunge yaakuzopa nhomba kana yava kuwanikwa munyika
tiri kufunga kuti panyaya yenhomba hakuna nyika yakagadzirira zvakakwana nyaya dzenhomba gadziriro ndofunga haina kukwana asi chinodiwa ndechokuti zvatinoziva kuti gadziriro haina kukwana zvinotsvaka kuti isusu umwe nomwe atambe jana rokuti timeke shuwa kuti chigwere hachipararivi hongu tiri kunzwa kuti kune vanoda kutibatsira vachatibatsirawo but havagoni kutibatsira ivo vasati vazvibatsira zvakakwana
tiri kunzwawo kuti kune vamwe vemakereke vari kutokurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora iyo nhomba iyi kana yakuwanikwa munyika zvii zvamungataurawo imi
tiri kuona mhirizhonga iri pakati pevanhu vari kuti nhomba hadzifaniri kubayiwa hapana asingazivi kuti nhomba yagara ine masaidi effect nhamo yaitika ndeyekuti vazhinji vamwe vechitendero vari kutsvakawo relevance munguva iyoino yecovid-19 saka vanotsvaga kuti vangabatsira sei asi kana vana masolutions ngavauye nawo uyezve kana vachifunga kuti ivo havadi kubayiwa nhomba ngavarege kubayiwa nhomba but chatinoziva ndechokuti nhomba yakararamisa vanhu vakawanda munyika yokwedu uyezve tinovimba kuti nhomba icharamba ichiraramisa vanhu
vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vachitaura vari panhunare muHarare neStudio 7 Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekuburitsa mashoko emanyepo rikati richapa mutongo waro munguva inotevera Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi
vachisvitsa chikumbiro chachingono kudare chekuti atongwe achibva kumba kwake rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti mutongi wedare raMajor Street valanziri Ncuve vakakanganisa pavakanyema Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso vaNkomo vati mutongo wavaNcuve wekunyema Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso wakange usina kufanira sezvo pasina humbo wakasvitswa kudare nevachuchisi venyaya iyi unoratidza kuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa vati chikamu chemutemo waari kunzi akatyora chakabviswa mumagwaro emitemo yenyika nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court vaNkomo vati zvinoshamisa kuti vaNcuve vakaenderera mberi nekuramba kuti Chingono atongwe achibva kumba kwake kunyange hazvo pasina humbo wakasvitswa kudare nemapurisa pamwe nevachuchisi unoratidza kuti ihoromori asi muchuchisi panyaya iyi vaRichard Chikosha vati zviri pachena semhanza kuti Chingono akataura manyepo sezvo mwana waanonzi akati akafa mushure mekurohwa nemboma nomumwe mupurisa ari mupenyu uye asina kukuvara kana kurohwa vachibvunzurudzwa nemutongi wedare vaDavidson Foroma vachikosha vatenda kuti Chingono hanganzi horomori kana asati ambobatwa nemhosva vachikosha vati mutemo wakaraswa nedare unonzi Chingono akatyora wakavandudzwa neamendment 3 yakaitwa muna 2016 saka nokudaro uchiri mumagwaro asi vaNkomo vati zvataurwa navachikosha izvi zvakafanana nekumutsa chitunha vaForoma vati vachatora mutongo wavo muzovara vasina kutara rimwe remagweta achingono vaJeremiah Bhamu vatenda kuti mutongi wedare achazotora mutongo wake munguva inotevera
mushure munge tapedza gakava mutongi vati vachada nguva yekutarisa zvaiswa pamberi pavo vozotora mutongo wavo mumazuva mashoma anotevera
vaBhamu vati vavasvitsa zvimwe zvikonzero kudare zvinoratidza kuti vaNcuve vakakanganisa mumutongo wavo
zvizhinji zvatanga tichiti akakanganisa kutotangira pakuti kuramba kuti vachimono vapiwe bheyo ndokutotadza kwakatoitwa pakutanga ikoko nezvikonzero zvakati wandei
Nyaya mwana uyu yakasungisa umiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala pamwe nemutauri webato iri Muzvare Fadzai Mahere. VaScala vakatarisirwa mudare repamusoro mangwana apo chikumbiro chavo chokuti vatongo vachibva kumba chakatarisirwa kunzwi kwamushure mekuraswa kwechikumbiro ichi nedare ra Major Street iro rakabvuma kuti Muzvare Mahere vatongwe vachibva kumba kwavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaforo mavati va Arnold Kamudyariwa uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi nezita remadunhurirwa rekuti DJ Fantan nevamwe vake vaviri vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso vakamirira kunzwikwa kwechikumbiro chavo chekupikisa mutongo wakaturwa nedare ra Major Street pamhosva yakabatwa nayo. DJ Fantan nevamwe vake vanoti Tafadzwa Kadzimwe uyo anozivikanwa achinzi Levels pamwe naSimba Rashechana Chimwe uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi achinzi Dhama vakange vatongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakaridzira vanhu vakanga vakamirira kupinda mugoredzva mimhanzi kumbare vachityora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvichitevera mutongo wanhasi vatatu ava vachange vari kudzimba dzavo vakamirira kuti mutongo wavakange vapiwa uongororwe nedare repamusoro. Zvichakadai vaforoma vanyima mukana wokubhadhara mari yechibatiso vamwe vakuru vakuru mukanzuro yeHarare vanoti vatendai kuenda vanoona nezvemari mukanzuro iyi pamwe navakaino Singombe vanoona nezvevashandi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi dzavo zvisirizvo uye dare rati hapana zvavasvitsa kudare zvinonwisa mvura zvinokodzera kuti vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuNigeria yakavhura zvikoro zvose zvemunyika musi wa18 Ndira zvisinei kushuwa ndevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Kunyange hazvo mamiriyoni nemamiriyoni evadzidzi vari kufara kuti vadzokera muzvikoro kunoita zvidzidzo zvavo. Vakuru vakuru veutano vari kukurudzira kuti vadzidzi ava vagare vakazvidzivirira kuchirwere ichi. Vanhu vevanhu vasina mabasa muAmerica ava vari kuda rubatsiro huri kuramba huchikwira. Bazi rinoona nezvemabasa nevashandi muAmerica rinoti dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika iyi. Bazi iri rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000 vakanyoresa kuti vapiwe rubatsiro svondo rapera, kunyange hazvo uwandu uhwu hwakadzika nezviuru 26,000 zvevanhu kana kuti 26,000 vakanyoresa kupiwa rubatsiro masvondo maviri apfuura. Joe Biden vakatora mhiko yekutungamira America kwemakore mana anotevera muchiitiko chainge chakatariswa nepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vakuru vehurumende ava vanoti chakapa kuti vatemerwe zvirango inyaya yekuti vakatora minda kubva kuvachena vachiipa kuvatema. Zvirango izvi zvanga zvichiwedzerwa gore roga roga kubva muna 2004 uye zviri kutarisirwa kuwedzerwa zvakare muna kurume navaBiden. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora padandemutande ravo reTwitter kuti America haikwanisi kumira pachuru ichitsuura Zimbabwe nezvikodzero dzevanhu mushure mebatamurefu batamupfupi yakaitika paCapitol Hill apo vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaita mhirizhonga vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe wakabva vati weZimbabwe inofanira kuferefeta kuurayiwa kwakaitwa vanhu, kubatwa chibharo uye kutoshwa nemauto kwevamwe vairatidzira muna Ndira 2019. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga pamwe nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yezanu PF vakaenzi nesiparadza. totanga nekunzwa kubva kuna vaparadza nezvekutambidzana masimba muAmerica.
Kupinda kwakaita vaBiden nezuro kuti vaite mutungamiriri weAmerica wechinamba 46 kwakafamba zvakanaka zvikuru, asi chatakasvora ndechekuti vaTrump vakanga vasipo vakaenda kuFlorida vachisiya mutambo uripo. Izvi ndozvatinoona muno muZimbabwe zvichiitika, kuti kana munhu ukadyiwa maelection unotsamwa woreva nhema kuti ndabiridzirwa ndaita sei henda hwina iwo waruza. Asi takafara zvikuru kuti vaBiden vakapinda. Tinofungidzira kuti isu senyika yeZimbabwe tichasenza zvakanaka navo, sekutaura kunoita vamunangagwa vachigara vachitaura kuti aiwa isu hatina daka nenyika dzese dzepasi rino.
Kandai renyu tinzwe vamavhinga.
Makorokoto kumhuri yeAmerica kuti masimba akatambidzanwa zvakanaka murunyararo zvakambenge zvaoma vaiva pachigaro vaTrump vachiedza kuda kurambira pachigaro. Asi takaona kuti kuAmerica kune mapazi ehurumende akasiyana-siyana akasimba akaramba kutevera zvaitaurwa nemutungamiri wenyika chaiye chaiye. Mauto aigona kunge akaita zvinoitwa kune dzimwe nyika zvokuti vaibva vamhanya kubatanidza nyaya dzemumatongerwo enyika vachipindira. Uyezve dai mauto eZimbabwe aonawo zvinoyevedza zvinonwisa mvura zvakaitwa nemauto ekuAmerica.
Vaparadza, munoona here vaBiden vachibvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende izvi?
Mugore ra2002 vaBiden ava vachiri senator naMike Clinton ndo vakaita mutemo uya unonzi Zidera wakazotipa kuti tipuwe zvirango zvatinazvo vachibatsirana nevakomana veMDC vari muno munyika. Saka tinoimba kuti nekufamba kwaita zvinhu nekuchinja kwaita hurumende muno munyika kubva kuna vaMugabe kuchinda kuna vaMunangagwa, tinofungidzira isusu kuti yava nguva yekuti tichiregerera kutaurisa zvekumashure titaze zvekumberi, sezvo ndizvo zvavaitaura ivo nezuro pavakagadzwa. Saka tichataura navo kubvira iye zvino kusvikira zvanaka.
Vamavhinga, munoti kudii nezvekutaurwa navaparadzi?
Zvaitika kuAmerica vaBiden vachipinda mumasimba murunyararo hazvireve kuti vanhu vakatemerwa zvirango, vatungamiri vanga vachikonzera mhirizhonga, vanga vachikonzera kutyiwa kwekodzero kunyika dzakaita sana Zimbabwe, hazvireve kuti vaakupukunyuka. Zano ratingapange vaMunangagwa nehurumende yavo yeZANU-PF nderekuti kana vachida kuti vabisirwe zvirango ngavataridze nemabasa kuti vachinja maitiro. Tinovimba kuti hurumende yavaMunangagwa haizongotungamidzi chete mashoko ekuti tinoda kuti titaurira nere-engagement iri kutaurwa pasina mabasa anobatika anoonekwa ekuremekedza kodzero dzevanhu. Dambudziko guru rehurumende yeZimbabwe nderekuwanza simba kumuromo sepinjisi vasingaiti nemabasa. Mauto nemapurisa pavanotyora kodzero vachimbunyikidza vanhu vachirova vanhu vachipamba vanhu dzimwe dzenguva, hurumende yeZimbabwe iri kuramba yakati mwii zvayo haisi kuita zvinofanira kuitwa nehurumende zvekuona kuti nharadada dzasungwa dzavharirwa mutorongo.
Vaparadza,
dambudziko raamavhinga nderekuti haone chakaipa chinoitwa neAmerica. Ari kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka nezuro pakagadzwa vaBiden, haasi kuona kuti Washington ipapo paCapitol Hill pese apa anga ari masoja chete ipapo akamirira ende papasina vanhu. Nekuda kwaTrump akanga aramba kuti haana kudyiwa maelection.
Peta henyu chirongwa chedu vaMavhinga, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Vatsamweiko vaparadza, ini ndangoti chete hurumende yeZimbabwe kana ichida kuti ive nemutangiro mutsva ngairemekedze kodzero dzevanhu.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadi vaMavhinga vachitaura vari parunhare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde vakaenda neSiparadza vachitaura vari parunhare muHarare. Murukuru yanga ichikokerwa naBlessings Zulu Studio 7. Nyanzvi munyadzo zvekuwanikwa kwemvura mumadhorobha dziri kukurudzira kanzuro yeguta remasvingo kuti iite urongwa hwekuisa mishina mitsva yekupomba mvura kuitira kupedza dambudziko riri muguta iri iro rave nemakore akawanda richinetsa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti dambudziko iri riri kukonzerwa nemapombe anogara akafa kunopombwa mvura kudhamu remutirikwi. Nyanzvi munyaya dzemvura uye vari nhengo yesangano reWater Alliance in Zimbabwe vaHardlife Mudzingwa vanoti kanzuro yemasvingo inofanirwa kuisa mari yakawanda mubhajeti mayo kuitira kuti itenge mishina mitsva nekuti iripo yapedza nguva yayo yekurarama.
Mapombi anosupply mvura ane nguva yaanotarisirwa kuti kana yapfuura anenge akutsemuka asingachamiri zvakanaka, inonzi pachirungu lifespan. Saka pamapombi ose akatsvetwa aifana kunge areplacewa nemanyowani. Ende kuti zviitike zvinoda mari yakati wandei nekuti pachirungu iwayo anonzi macapital projects kunyaya dzemvura. Saka kuti tigadzirise dambudziko iroro zvinoda kuti paitwe zvinhu zviviri. Chekutanga, guta remasvingo pacharo parinotura bhajeti rinofanira kupa chikamu chakakura chebhajeti rayo kunyaya dzemvura. Ndopatinotangira ipapo.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo mapombi aya ava kuremerwa neuwandu hwevanhu vave mudhorobha remasvingo sezvo mapombi aripo akaiswa munguva yeutongi hweRhodesia. Mapombi aripo akanga akaisirwa kuti ape vagari vanosvika zviuru makumi mana asi vagari izvezvi vapfuura zviuru zana. VaJozi Mapuvire avo vaimboshanda kubazi remvura vanoti mapombi aya kunze kwekuchembera ava kukurirwa neuwandu hwevanhu nokudaro kanzuro inofanira kuvandudza mapombi ayo.
Kanzuro inokangamwa basa rayo chairo rakarokutanga zvonzi kanzuro kupa vanhu mvura. Saka mapombi awo achiisiwa ane kapasiti yevanhu 40,000 muna 1960 anga akatoisiwa achitonzi kuti ichati kurei nzvimbo asi ogona kusvika kwete 100,000 vavako. Vanhu ava ngavamboitawo serious vombofokasawo panyaya yekuti vagadzirise vawanewo mapombi matsva.
Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vanoti kanzuro ine urongwa hwekutsiva mapombi aripo nematsva uye vakatozviisa mubhajeti ravo regore rino.
Tikatarisa iko zvino pabhajeti redu takatoisa nyaya yekuti tiri kuda kureplesa mapambo aripo pabhajeti ratikaita ra2021 asi zvaiko zvino dambudziko ratiri kusongana naro remvura tiri kusongana naro haisi dambudziko yepombi, idambudziko yematransforma ekuzezi asi ari pakati pokugadzirwa matransforma achona. Asi kana ari dambudziko remapombi pabhajeti redu ratikagadzira ra2021 nyaya yemapambo iripowo ipapo.
Nhengo yesangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA musarerumbidzai magurupi ravanoti vanotsigirana nenyanzvi dzemvura kuti mishina inopomba mvura inofanira kutsiviwa nemitsa sezvo dambudziko iri rava nemakore akawanda riripo.
Isu sesangano rinomirira vagari tinonyunyuta zvakaita tova nemakore akawanda zvokuti tichinyunyuta pamusoro pemapombi ekubushmaid aora adarikidza lifespan yawo. Anova neespekto kuti ange achipamba mvura inopa masvingo ose. Vagari vari kuenda for more than 4 weeks vasina kana mvura nenyaya yaizvozvo. Naizvozvo tinoti council yaiprioritiza kuchinjwa kwete kugadzirwa asi kutochinja kuiswa mapaipi manyowani kubushmaid.
VaMudzingwa vari kukurudzira makanzuro munyika akaita semasvingo kuti ashande nebazi rekutongwa kwematunhu kuti akumbire hurumende kuti iwedzere mari dzemvura kumakanzuro panoitwa bhajeti renyika gore roga roga.
Zvizhinji zvinogadziriswa nenational government panopuwa bhajeti navamuturinuve gurukota rinoona nezvemari vanofanira kupa chikamu chakasimba kunyaya dzemvura ndokuti tiigadzirise dambudziko iri. Dambudziko ratinaro munyika medu nderekuti nyaya dzemvura dziri kunyanya kugadziriswa nemari iri kubva kumasangano akazvimirira anonzi manani government organizations. Hurumende iri kupa chikamu chidiki diki zvikuru kubva pakuzvitonga kuzere muna 1980 bhajeti remvura riri kupuwa nehurumende riri between 1-2%. Saka hatingatarisiri kuti tigadzirise matambudziko ane chekuita nenyaya dzemvura.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwakaita sei hwekupedza matambudziko emvura madhorobha ari munyika. Asi vagari vemasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vachigona kupedza nguva yose yenational lockdown level 4 vasina mvura sezvo kanzuro yavo yakazivisa kuti panodiwa masvondo mana kuti dambudziko iri rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira samba mbozha, zitumire ku Studio 7 at vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soko izika atisenda baku VOA.